Izi zvakabuda pamusangano wapera nhasi uyo wanga uchiitwa kwesvondo rese. Musangano uyu wanga uri wekuratidzira kushandiswa kwenjere dzepamadanemutande dzechizvino zvino mukuitwa kwemabasa kuchishandiswa ruzivo urwu kana kuti Artificial Intelligence and Innovation Week. Vanomirira sangano reUnited Nations Development Program muZimbabwe vaAyodele Odusola vanoti kushandisa Artificial Intelligence kunokwanisa kusimudzira upfumi hweZimbabwe.
Access to artificial intelligence education, how do you promote mentorship?
Tine chivimbo chekuti AI ichabatsira zvakanyanya munhau dzeupfumi, mune zvemamiriro ekunze, nemuzvikamu zvakawanda zvehurumende. Chakakosha kuita kuti munhu wese, kusanganisira vari kumaruwa, vasasaririra kumashure apo nyaya dzekushandiswa kweAI dziri kuenderera mberi.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichina yechizvino zvino muzvare tatenda mavetera vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kuti vari kumamisha vafambirane nevamwe munyaya dzechizvino zvino.
Saka nyaya yekuti tisite mazeza kumamisha anoda kuti vanhu vazive vave neruzivo ndochokutanga. Chechipiri, vanhu vawane manhare mbozha acho anoita vapere pamasaisai. Chechitatu, vanhu vawane konektivhiti inoita kuti vasvike ikoko. Saka naizvozvo zvinhu zvatiri kuita semiso ICT tikange tagona izvozvo tinoona kunge kuti tinoachivha vizhoni yapurezidendi yoda munangagwa yekuti tikwanise kusvika pane digitalized Zimbabwe takananganina 2030.
Muzvare mavetera vaenderera mberi vachiti kunyange varipo vamwe vanoti kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kunogona kutorera vanhu mabasa. Izvi handizvo.
Ndoo zvakuita nyika. That is where the world is going. Ndoo kwakuenda nyika. Saka naizvozvo ngatishandise chizvino zvino pari zvino. Haungati iye zvino kwakunzwa kushandisa matiragita iwe unongoramba uchikonekuda kushandisa dani. Naizvozvo ngatiari kuti nyika iri kuita sei. Zviizvi zvino zvino zvakuitika nokuti ndokuvandudzika kurikuita nyika yacho. Tiri kuramba tichiendera mberi nekushandisa masaizai kuti tivandudze maitiro atinoita zvino. We are not supposed to be left behind in Zimbabwe. Ngatiite izvozvo kuti pasava neanosarira. Naizvozvo zvakare ndondotaura kuti hapana anotorwa basa. Unogotorwa basa sei. Ngatitarire mikana iri kubuda nekushandisa kwatakuita tichiendera.
Gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki avo vaivawo pamhemberero idzi vatino machakaire vakaudza Studio 7 kuti kushandiswa kweartificial intelligence kunopa vechidiki mikana yakawanda yekuti vavandudze zvinhu zvakawanda.
Izvozvi hondo yatana yo haisiri hondo yekuseenza nemaoko, yahondo yekuseenza nepfungwa kuti tivake nepfumbo zvatingisira kuumba. Ndo zvavepo. Hurumende haikwanisi kuita yoga isina vanhu. Vanhu ndo vanotofamba pamwe chete nehurumende kuti tikwanise kusimudzira nekuburisa zvinoita kuti Zimbabwe yedu ienderere mberi.
Asi nyanzvi munyaya dzezveartificial intelligence vachishanda nekambani yavasina kuda kuti idomwe nezita vaCharles Sunday vanoti zvipingaidzo zvekuti AI itekeshere munyika zvichiri zvakawanda.
Artificial intelligence chiberekwa uchizvarwa chekunze. Mukuva achizvarwa chekunze zvinoreva kuti mashandisiro azvinoitwa kunze nekuno kutati uye kuti Africa tobva tauya tobva tati Zimbabwe anogona kusiyana. Kunoku kuti unyatsotanga kuti magetsi woti data racho woti kushandisa kwacho nekutonzwisisa kutoshandisa magadgets madevices acho kunotinedzeo michana.
Zvimwe zvinoitwa nemichina yechizvino zvino zvanga zvichiratidzwa nenyanzvi dziri mubhizimusi iri kushandisa michina kubatsira vanhu vanorwara kunyange pasina chiremba kuona tsaona dzinogona kukonzereswa nekuchinja kwemamiriro ekunze uye kubatsira vana vechikoro muzvidzidzo zvavo. United Nations Development Program iyo yanga yakabatana nehurumende mukupemberera svondo reArtificial Intelligence and Innovation Week yakaunzawo chivakwa chayo chesimbi asi iine chimiro nepfungwa dzinenge dzemunhu chinonzi Sofia kuzoratidzira zvimwe zvinoitwa neArtificial Intelligence mukubatsira upenyu hwevanhu nenyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.